Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedu za nasi chishanu gunyana 16 2016. Mutungamiri we MDCT va Morgan Changirai nevamwe vakuru vebato ravo vorambidzwa kushanyira vasungwa kujeri rechikurubhi. Mapurisa oita musangano nevatori venhau avo vari kugunun'una kuti vari kushungurudzwa vachiita basa ravo. Vemachechi voronga kuendesa gwaro renyunyuto kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti ngavasiye basa nekuti vari kukundikana. Mauto nemapurisa orambidza vagari vekwaGutu kuratidzira. Tichakupai nhau dzemitambo yenhabvu yemukombe weChibuku Super Cup. Muchirongwa chedu chinotaura nevaimbi, tiri kutaura nezvaWinky D uyo akabura kambo katsva naOliver Mutukudzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page yedu nekudzvanya pakanzi like pa VOA Shona.